Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vanoti havana kukwanisa kuwana magwaro aya nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kushaya mari yaidiwa kubhadhara magwaro aya pamwe nekutadza kuwana matsamba ekumabhanga. Mutemo wakatanga kushanda mwedzi uno unobata vapoteri unosungira kuti mwana wega wega aine magwaro anoratidza pamire hutano hwake uye kuti abhadhare churu chemazana maviri emaranzi. Zviri kudiwa izvi siya mumwe mubereki vaRashford Chifamba vachinetsekana zvikuru neramangwana revana vavo sezvo vari kukundikana kuwana zvinodiwa pamutemo.
Vana vatadza kuenda kuchikoro nenyaya yekushaya mastart permits atakatadza kutora nenyaya yekuti aidhura. Paidiwa mari yakawanda kusanganisira magwaro ekubank kubva kuna vana chiremba asi hatina kukwanisa kuatora nenyaya yekuti hatina zvaidiwa tichaziva kuti toita sei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo uyewo vaine vazukuru vatatu kusanganisira vaviri vakaremara amai Otilia Muyangwa vanoti vapererwa nezano nezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa.
Dambudziko rangu randinaro ndine vazukuru vangu vatatu vari muno, vaviri zvirema asi vanopinda kuchikoro chinonzi Francis Frost Head uko kwavanoitwa physical therapy asi dambudziko riripo nderekuti chikoro chavo chinotaura kuti chinoda mabirth certificate emuno kuti vawane ID sezvo urema hwavo huchinzi vanofanira kupinda chikoro kusvika vapedza pachikoro ichocho. Saka ndodambudziko rangu randinaro.
Amai Muyangwa vanoti zvikoro zvemuSouth Africa zvinoti zvinoda mastart permits aya kunyange hazvo vazukuru vavo vakazvarirwa muSouth Africa.
Vana vakaenda kuHome Affairs vakanopuwa aya mapepa okunzi sevana vakazvarirwa muno ndoavanongori navo asi pachine dambudziko rokuti gore negore vanongonzi tinoda maID certificate avo. Saka maID certificate avo anonetsa kubuda nemhaka yekuti ivo havasi vemuno asi vakazvarirwa muno ndobvamirira zvakaita.
Muzvare Dumisile Ndlovu avo vane vana vaviri vari kuita zvidzidzo zvesekendari vatadzawo kuendesa vana vavo kuzvikoro asi vakurudzira hurumende yeSouth Africa kuti irerutse mutemo wemagwaro edzidzo.
Ndine vana 2, mumwe wacho ari kugrade 12, mumwe wacho ari kugrade 10. Zvino havana mastart permits. Ndinongokumbira kuti ZIM neSouth Africa vataurisane nekukansira zvelong process zvemazep holders kuti tiitire vana kusina malong processes okuti tivaitire mapermits. Zvinongo inconvenience nekuti hapana munhu anongogona kuchengeta vana vangu kumusha nekuti ndiri kugara navo apa nemuru.
Mumwe mubereki amai Martha takaedza vanoti dambudziko rekushaikwa kwemagwaro aya riri kuvashungurudza zvikuru sezvo vave kutyira kuti mwana wavo anozopedzisira ave kusvuta zvinodhakwa sezvo anenge asingaendi kuchikoro.
Kuti vana vasaone mapermit ekudzidza muno muSouth Africa nondirwadza kuzi me as a parent I've got a permit akagara pamba zvinomuafekta zvokuti because anozotanga kutoita zvenyaupe because now ane 13 years anofanira kutoenda grade 8 saka kana asina permit kuchikora havasi kumugamuchira which means zvinoafekta pfungwa dzake.
Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti havana ruzivo rwekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisana nematambudziko aya. VaHamadziripi vakurudzira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa kuti izivise muzinda wavo nezvematambudziko avakatarisana navo kuitira kuti ivo nehurumende yeSouth Africa vaite muonera pamwe. Zvichakadaro sangano reZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP rinoti kune nhengo dzesanga ngano iri dzinosvika kana kupfuura chiuru nemazana maviri mudunhu reHouting chete dziri kunetseka kuwana magwaro aya. Imwe nhengo yepamusoro musangano iri iyo yaramba kudomwa nezita inoti sangano reZEP rakatokwidza nyaya iyi kudare repamusoro richipikisa danho rakatorwa neSouth Africa. Nhengo iyi inoti ZEP iri kuda kuti dare reHigh Court rimanikidze bazi rezvemunyika yeSouth Africa kuti ripe magwaro aya pasina mitemo yakaomarara. Studio 7 haina kukwanisa kukwanisa kuwana minduro kumibunzo ya yakatumira kumutauriri webazi reze mukati me South Africa va David Labane kanao kudivi reze dzidzo mu South Africa. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinopfuura mamirioni matatu zvinogara mu South Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri mu Johannesburg, South Africa ndini